Mutongi wedare vabata na ituwe, wabumira na naichikumbiro chema gwetaya madzimai aya, chekuti dare resa enderera mberi nekunzwanya sezvo madzimai aya, kusanganisira mutungamiri weHoza, amai Jane Williams, vainge vasina kupara mhosva pakuratidzira kwavakaita. Muchuchisi vangatazo lolo vange vatipa madzimai gumi aya madzimai mapfumbamwe ndiwo anga achifanirwa kuwanikwa asina mhosva asi nyaya yaamai Williams yange ichifanirwa kunzwikwa nedare nekuti vainge vane mhosva asi amai Williams vazowanikwa vasina mhosva sevamwe vavo mushure mekunge valizwe Jamela rimwe remagweta anga achimirira madzimai aya vashanda vari pasi peZimbabwe Lawyers for Human Rights vapikisa maonero emuchuchisi. Vajamela vati hazvaigona kuti amai Williams vawanikwe vaine mhosva iro dare range rarasa mhosva yevamwe vavakasungwa navo. Gweta iri rapikisawo chikumbiro chemuchuchisi chekuda kuwedzera kana kuchinja mhosva inonzi yakaparwa naamai Williams. Vajamela vaudza dare kuti rirasewo mhosva yange ichipomerwa amai Williams vachiti mukupindura chikumbiro chavaive vaita chekuti nyaya yemadzimai aya iraswe muchuchisi aive asina kupindura nyaya dzakawanda dzavakataura dzinosanganisira kutyorwa kwekodzero dzemadzimai aya kwavanoti kwakaitwa vari muusungwa. Mutongi wedare vatuwe vabvumirana navajamela vakati hazvaigona kuti amai Williams varambe vakamiswa pamberi pedare ivo vamwe vavo vawanikwa vasina mhosva vakatiwo hazvaigona kuti muchuchisi aunze imwe mhosva itsva yekupomera amai Williams. Vajamela vati kunyange havo vafara nekuraswa kwaitwa nyaya yange yakatarisana nemadzimai aya vanoshungurudzika nenyaya yekuti mapurisa nevachuchisi vanopedza nguva vachiita kuti vanhu vasina mhosva vamiswe pamberi pematare.
Hapana muchuchisi asingazivi kuti kune constitution yakanyorwa zvakanyorwa. Hapana vanhu vanoona nezvekuchuchiswa kwevanhu kusanganisa namapurisa acho vasingazivi kuti mutemo wedu wakamira sei uye kuti procedure inoshandisiwa kana vanhu vachisungwa yakamira sei. Haisi nyaya yekudzidzisana. Uye kana pane anoda kudzidzisiwa, isu seZimbabwe Lawyers for Human Rights takazvipira kudzidzisa vanhu vanoda kudzidziswa. Hatirambi kudzidzisa vanhu. Asi kuramba kungodzidzisa vanhu mazuva ese ndopaunozoona kuti aiwa tiri kudhila nenhire dzinonzi nhire dziya nyemba isingaibviya kuti nyangwe ukaividza kwevhiki rese havana havana chavanodya.
Madzimai aya ayo anga achitongwa achibva kumba asina kubhadhariswa mari yechibatiso aiva asungwa pamapurisa akamisa kuratidzira kwaiitwa paQueen's Sports Club paitambwa mutambo wecricket pakati penyika yeZimbabwe neNew Zealand pakutanga kwemwedzi uno. Vairatidzira ava vaive vakabata zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvaishora hurumende yava Robert Mugabe kunyanya nyaya yekuda kuunza mari yemabond notes kunonzi kuri kuda kuitwa nehurumende iyi mumwedzi wagumi guru. Vanhu vakawanda vanenge vasungwa nenyaya dzekuratidzira vari kuwanikwa vasina mhosva sezvo bumbiro remitemo yenyika richiburitsa pachena kuti kuratidzira murunyararo ikodzero yevanhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.